A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our website, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissioner Victor Matemandanda considered this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And Ntunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Live Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, marvelous. Ilo utaba isingalo lamhlanje lingaba lichona njani emakhaya. Ikuthi banake kuhlelo lwe Live Talk. Konapa emsakazweni wenu, we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje lutaba lokwenyuka masayana kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Ubese tshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokutsho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo khonoko, intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga, uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Awosomabhizimusi sebephega intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isizedlulwa i-rate yemabhanga, kodwa kulezi insuku kukhanya hayi izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Utama esifuna ukuluzwa ke kini njengabalaleli, njengozulu weZimbabwe lamhlanje, ikuthi kambe umumo unjani lapho elingaba likhona esigabeni zenu? Iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo, ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonile kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe asazike ukuthi uminjani umumo lapho lingaba likhona siyalincusa ke kuba nanxa lifuna ukungena kuhlelo sibe ni sonke lamhlanje lingasumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisipambe directly ku 0012026192077 asixoxeni uhlelo ngolweno
ayiwakho ne ovachangobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars. Vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka toda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here. Zvakamira sei kwamuri ikoko. Taona nasi vamatema danda va Victor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo. Vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutemo. Vanga vati ivo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziya zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu. Kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka toda kunzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira marese ari kuramba achikwira saka ndozvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vane zvitoro pinda zvakare muchirongwa muchitudzwa kuti zvakamira sei kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuoda zvinhu zvenyu kunze kwenyika mushure mekunge taona isi kuti mari yekunze ma US dollar pari zvino iri kunzi haisi pamutemo uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabond mukutenga zvinhu aiwa ndo zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu ntunga.
Abasanda Stuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, nje utsho wethu ngaphambilini, lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na nje ngokutsho kukahulumende. Asixoxeni uhlelo ngolwenu.
Tukona parizvino rigaiti vatato tanga kuverenga vari kuti nyorera parizvino tine top fan yedu oni azinzuwa ari kuti isu kuno ku Cape Town tingatonyepa hanzi tikatumira nezvekukwira hanzi nezvekukwira kwezvino hatina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town ndi top fan yedu oni azinzuwa ari kuti kuti ndinyanyotaura hangu nenyaya yekukwira kwezvino handikwanise nekuti ini parizvino ndiri mu Cape Town. Step Mogava mutandavari ari kuti maswe sei henyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi salibonani VOA family. Aiwa toto salibonani kwa muri. Peter Mberi hanzi makadi izvenyu aiwa isu tiriwadi tendai zendera. Ari kuti zviri seiko sisimavi. Kuno isu tiriwada ameno kwa muri ikoko. Tirikuona zvakare onias nzuwa. Ari kuti anti-marvelous maswera sei aiwa isu taswera zvakanaka kuno. Varikuda kupinda mchirongwa one kwae mchinyora namba dzenyu. Makaisa zvakare code numbers enyu kuti tikufonerei nomene nzara abvaisa code number dzake aiwa ndo zvatinoda nenamba dzake tichaedza kukufonera ifini Monica Wena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi ntunga.
We have our first guest, that's economic analyst, Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality, we are told, says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down, but the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like Chicken Inn and so on had reduced prices. But you see, Chicken Inn and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mhm. Tokuchingamidza ine mufaro vamasimba kuchera mumboti batisawo kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa papa ma Facebook nemamwe pa Twitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare? Zvii zvamuri kuona?
Ya, tingati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisana naro. Zvinhu zvinongofanira kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana imimi muchiti Chicken Inn yadzika, Chicken Inn haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hasi chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinofanira kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti tinge tichikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vachiti zviri kudzika, then haisini taakutaura. But kana tichitaura nezvekutiwo Chicken Inn nepizza zvadzika mutengo, hava kumata, hatingati tatanga futi tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemitengo yechinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatikwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzipiresi pamutengo, asi hazvii zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti Chicken Inn wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita marii, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapizza yekuti chingwa chadzokera $3, tochiwirirana kuti mutengo yadzika.
Ukumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungati kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukakuncede uZulu khathesi nxasi kangela, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yakhona iyafilela, ayiphelakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asiyasebenzisi izimali zabo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi unendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise i-cash. Abanye bayabe sina i-cash, i-cash ayitholakali. Iindaba zama-RTGS, nxa uthengisa uzayithola imali ku-EcoCash kumbe u-RTGS, kodwa nxa uyiphethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-EcoCash, uyabe ungelayo i-account nxa uyiphethekeli, nxa ungasivakatshela lapha Ntunga uyabe ungenazo lezi zinto, uyabe uyisebenza njani, uyabe uthenga njani ezitolweni. So kubanga ukuthi into zenzima ngoba abantu bayo bekwazi ukuthi imali yakhona yalaphe elizwe ayikabi khona. So kathesi singathi uncedo esilubonayo akula sibili.
Siyabonga kuchera qhubeka ubambile mavianzi tine momwe munyarikani wedu we have our second guest on the line. That's Mr. Believe Gaule, a former senator and as an PF member. Babu Gaule, siyawamukela uhlelo.
Yebo ntongamile.
Uhulumende babo gawule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka, iqiniso yilipi?
Ye ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga, kodwa kukhona okwenzakalayo ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali, ukwehla kwemali leyi ukwehla kwama-rates kakhulu ekuthinteni izimali la yiko kudale khona ukuthi abantu begcine nabo sebesehlisa intengo lapha lalaphana. Kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo esibonile kwezinye izindawo kwenye isitolo somunye umkhulu angale kuleyi indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tax lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale belokhu bengathintanga kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali engaka. Xa uzothi uyatshayisa ngale sokungeyimali uzakwazi asebethi hhayi ilaphana prize lana ngendala sesikhwezile, kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethi hhayi izinto lezana sezehlile. Kulesi thosi esinjalo esiyenzakalayo ezindaweni eziningi abantu balokhu bengani into leyi sesentsha. Ngibona ngani kusesemasinya kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuya ngaphi kwakathesi. Kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike ngenxa yamaviki amathathu phosi kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi. Okwakathesi kusesemasinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthi ithini ukuthi hayi le inyoka leli iphimbi kumbe inhlathi. Okwakathesi kusesemasinya. Kodwa enginanzelelayo ukuthi umumona lowo kuletha imali okukhipha imali zangaphandle uncedisile kakhulu. Ngoba nxa kuyikuthi into leyo kathi ingani ithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi okwathi singashipha wonke umuntu, ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge. Ngoba akulasizathu sokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha nento esingazibethi ngaphandle azidulise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sikusenza ukuthi wonke umuntu sephonge ukuthi imali into zonke zikhwelile, into zonke zikhwelile. Ngokunjalo sikhangele ukuthi into ziyehle njengakhona kuhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezindawo eziyinto ziyehlile. Kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke okuyikudla, ukuthi ukudla kwasuku zonke ukuthi izinto ezinjalo zona intengo yazo ilokhu isali inile ndawonye ayikayehli. Okuyikho sikukhangeleleyo okokuthi kumele kwehle khonokho kubonakala ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa, bayakwanisa ukuyanatha itiye, bayakwanisa ukudla isitshwala. Yikho okokuqala esikukhangeleyo. Okunye lokhu singakhuluma ngabo-chicken indawo bani bani into ezingalancedo lezo. Sikhuluma ngezinto ezinohlonzi ezidilisa abantu suku zonke, yize simele sizikhangele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngemalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezinto zilezi ezizibalayo.
Limqotholelo baba Gawule, okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye wabakade bekuqula likamatemalanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likamatemalanda, mina ngathi kade siliqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade uyehlulekiswa ngaphi. Kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo, kulenye indawo lapho sifike khona emadibeni la amakuleni la ngifike ngathi lanti lina zanimele libe yisibonelo lina. Ngoba lina ngithe sikuhulumende sisonkeli into ekumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatsotsi ayala esale ukuthi intengo leyi iyalilokhu injalo. Kodwa umumuzo sithi ukuthi into kaziyehle, asiqaleni thina siyehlise sikhokhe abantu babonele kithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga baba uGawule, qhubeka ubambile. Vari kutaura vaGawule apa mavi vanova nengwezano p f vari kuti vambotenderawo neguta remuBulawayo vachiongorora mitengo. Saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprize ari pamatax haazi kufambirana neprice yauri kuchajwa kana wakutenga kutili uko saka anzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Aiwa mashoko makukutu saka muri kuzvinzwira vari pano pa live feed zviri kuitika kana pane vane zvitoro vanodawo kuuya vachitipawo kuti vari kuzvionawo sei zviri kuitika izvi nyanya avo vanotengesa mumigwagwa nevamwewo uyai pana patikurukure tione kuti tingabatsirana sei tione zvakare tina vagaule vari pano pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei. Regai timbochingamidza vamwe vari palive feed yedu tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu Ruwe Kwala Kina ndiye ambotimhoresa uyo regai tione Norman Nzara hanzi ndifonerei mva tipa namba dzake Philemon Kawema ari pano Ashley Nyanyiwa hanzi zvinhu zviri kudhura ndakabva kumusha 3 days ago Ashley kana uchikwanisa kuti uzo kuti uri kupi ivai mataura tibva tanzwa anonowana Mname Chibedura hanzi I'm addicted to Studio 7 the whole crew I love you guys keep up the good work saka ntunga hanzi I'm addicted panapa. Peter Mberi hanzi ini ndiri ku Zambia ndakuda kudzokera kumusha manje RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika wemari tatoshaya kuti todii regai timboenda kuna vakuchera tinzwe vakuchera kana muri panhare iro RTGS iri nemabhondi ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida
ndo nyaya ndandibotsanangira kuti dambudziko rataita nderekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti mari dzatinenge tichitumira namafoni asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhondi mabhondi aya achiri mashoma saka zvazvinoreva ndezvekuti achiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash zvanaa ndichitaura kuti ini mukatidzakatira kunoku kana kuti munhu wo anenge angotidzakatira haakwanisi kuti ashandise RTGS nekuti anenge asina akaunti anenge asina ecocash kana kuti tende cash kana kuti zvimwewo zvinofambisa mari nemafoni anenge achitoda cash ivi yatona ndo tiri shoma takambonzwa vamangodya vachitoangana kuprinda 400 million imwe yekuwedzera pane iripo asi ikozvino mari iyi haisati yapinda mumaketi saka keshi ichiri shoma uye keshi haisati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko keshi ichiri kunetsa ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako kumabhengi kwavari kuti kurudzira nekumabhiro uchaona kuti keshi vanenge vane mutengo wakaberera chaizvo ndokunge vanayo keshi yachona asi vazhinji kunyanya mabhengi ndasinambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda hazvingakwanisi kutaura nemazita keshi yachona vavashota havana
siyabonga kuchera kuve kuvambile lobavukaule sitate mulaleli ecingweni vakanengoni kunjani mnumzani
makadii vanhu
aiwa tripo yedu makadini
tinofara isu
ndipewo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugango iyi
mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika nyaya yemari dzavakatiranidza kushandisa dzina hiye ndo mari yanga yakutendirira vanhu vanga vajaira kuwana mari munhu anga akurerukira kuti akawana $2 yake anoenda muchitoro unotenga mafuta ake iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi munhu ukaona dhora hiye kuenda pamusika unonanzi dhora hiye seri kutenga ne$12 mabhondi mabhondi acho kuti emawani haawaniki kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa munhu ane dhora rimwe chete unonzi bhadhara $12 mabhondi zvinova zvinhu zvinene zviri kurwadza zvisingaite munyika yedu yezimbabwe
vakane ngoni imi muri kupi pari zvino
ndiri kuchitungizi
oho okay ya kuchitungizi uko saka zvakamira sei mambopinda here mumabhanga nekumwewo uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei
mumabhanga vari kutaurawo kuti veti yakava interbank vari kuti $8 asi ukaenda mari hauiwani zvinhu zvavanongonyora manyezeva asi kuenda pagiraundi hauwana zvinhu zvakadai Zvitoro tapinda mafuta ari kutengeswawo $10 $8 mabhen. Kana ari maye $2 $8 asi vanhu vachirambidza kutengesa nyama.
Kutomboti mapinda muchitoro mubva mati kuna stopkeeper yeye inini ndinawo maUS angu anoda kutenga neUS vari kutambira here mari idzi kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona kuti zviri kufamba sei.
Kutambira vari kutambira vari kutya izvo kutanga vatotarisa kumeso otongoonawo kuti kana vagutsana nei vanozotambira mari asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai paive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari maitii?
Dai vanga vangoregera makanisa mari iyo. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedu inge inotive kuti zviri nani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu vanga vava kutese kutirwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa tinokutendai vakanengoni muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye-bye. Ntunga, we're hearing there from our caller. You started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical. It's unreachable, he's saying. But the surprising thing is that when you are quoted in U.S., the difference is like night and day, but the shopkeepers are afraid to openly sell in U.S. dollars, although if you negotiate, they will accept your U.S. dollars. So he's urging the government to actually relook at this policy and revert back to using the U.S. dollar, because he says with the U.S. dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food. And if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole spendo kekuwe. Siyazi skabeni sako echolocho. Abantabaneng bebe sebenzi sa Iran, estolo. Njengoba lingasasebenzi le US dollar le mali yonke yakwamanye amazwe kulezi insuku benza njani abantu?
Ye khona kwenge ngakutsho ukuqaleni ngingameli ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uzaletha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke kodwa ke udibola ukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nqabe siyachinta kuyamelelwe ichinta ngoba bayabethethe wona amarandi kubese kumele ukuthi bahambe ngale beyichinta ke imali liyana endaweni ezifaneleyo emabhanga ukuthi bangabethe bethola ke imali leya ngaphandle. Ilo dibola ukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyo naleyo ilirandi njengoba usitsho kakhulu ezigabeni zethu zetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe enkulu kakhulu ntungameli etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke sisebenzisa imali inye. Njalo umumo nalo okwehlisa kwezinto kulokusiza nje uyakhanya ukuthi kulobungcono kakhulu ukuthi into leyi yabo mthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona lerand nxa likhona yile lingasiphambaniseni inhlelo nje kuphela awalihambeli yetshintshwa ngali abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyiqatshile kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibond. Ingathi ibond sokudinga ngathi libe liningi ukuthi olidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale danga ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayishiwayo ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siyamangabazi.
Qhubeka ubambile babu Gawule. Sithathe umlaleli lapha itsa 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Yebo, kunjani baba Ntunga mina?
Hayi, siyabonga Masuku, unjani lawe?
Mina ngikahle, kunjani ngakini khona ngazi?
Hayi, konke kuhlangene. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Ngisenkabazwe.
Ye, kumi njani enkabazwe?
Hayi, into zenkabazwe lapha ukuthi kumana kufani nje ifana yonke iZimbabwe ngatho njalo into zethu vele sisebuhlungwini obukhulu kakhulu.
as there been in there?
Zonke zikhuphukile ngiyamangala nxa ndalela uba ugawule ekhuluma lo angazi ukuthi ilizwe leli ahlala kulo yiliphi ngoba ngawutshela ukuthi ama-potatoes abiza okuyikheji ilo kwanga ngikwazi kungama-kgs amangaka abiza $55
akulisaka lokhoalawa
angatholakaliyo yazi ngimangala ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngitsho njalo ukuthi kathi khona vele yena ngi-understand ukuthi ngusomabhizinisi ubaba lowo kathi izinto zakhe yena zichipho okunganani angasichasisela yini njengoba engusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shopi lakhe nxa kuzeukuthi yayezingani school plus business if ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje i-understand ukuthi yena umthuli ngakhe yena is now playing ama-blame game. Wena mntu ukhulumile ukuthi iyusa leli le lapho nali Zimbabwe. Awuthi say that economy yeZimbabwe ibulewe liyusa. Lona lisebenza iminyaka yonke le. Iyusa ngakho ukuthi libulele ilizwe kathi vele lakhe fakwe ngubani. Those are the same people. They have been there, they have been advocating for this. Iyusa bona oba kugawule bona la. Namhla ngoba sebecabanga ngathi other way sebesithi hayi akusebenzi ke khonokho. All right. Isho njalo kwakhathesi ngokukhwele kwenza izinto. Abayengeza imali ngobani? Ama-civil servants bayahawula lakhathesi. Nobody is being paid. Kathi imali yona leyo abantu bakuthola apho ukuthi bathenga izinto.
Siyabonga Masuku, uzaphendula ugawule. Siyabonga, ahle sithathe omunye njalo umlaleli.
Ngiyabonga.
Umasuku ke usixhumese enkabazwe lapho silo Mangena, uJays Mangena ecingweni. Siyakwamukela uhlelo Mangena.
Yeah,
I see abo ngisixhumo ngapi?
Ngiyarara.
Kunjani yarara?
Yebo
kithi, akulabo belo bukhona.
Bekho ukuthi nje siyahawula la.
Kodwa uhulumende uthi yehla phela into.
Ibukulu ukukhuluma kodwa kulandile, akula solution ekhanyani.
Akusiphi imzekeliso nje empilo emithathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka?
Ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop. Ithukela enangokwayo vele akukhulumele. Into zonke ziqasile.
Kwenziweni pho Mangena?
Mina ngibona ano umfana lo mncane lo kaye uyasonisela. I don't support any lobbyism. Angisinto e-politics but malo sesikhundleni sithi ngabahlali bekhulume yemiyala so singakomisela thina asikwazi ukuthi engithenga kuyiphi ishophu.
Ubani uChamisa?
Ya, uPhawule uChamisa lo.
Kodwa uChamisa layo uthi umnanga kwanguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma la.
Angazi sibona phela sibala siyabona ukuthi yena uno uwilling ukuthi behlale bakhulume benza like abakwenzayo ngo-2008 laphana lo mlo uRobert beswankry but yena uyala manje ukuthi bahlale bakhulume.
Umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazato, uChamisa laye wathi kakufuni okwenkazato. So lanxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle?
Mina bonke bebengafuni kutho ukuthi bavulala thina manje. So isense yabo yokuthi bahlale bakhulume babefuna ukukhuluma bavulala thina ofisi thina ithi Zimbabwe wangkhona.
Hayi siyabonga Mangena, ungena kuhlela.
Ngibonile lami ngiyabonga kakhulu.
Mazi anzi nemtereri Mangena kuHarare, anzi waChamisa naMnangagwa bari kutiomesera ngavagare pasi vabukereketa.
Vazhinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprograma atinoita Let's Talk, vazhinji vanouya vachitaura izvozvo. Panasi anzi Sibangani Ndlovu, the caller does not understand politics. Ndokutaura kwamu kwaari kutaura anza kuti mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitinga zvaanenge achifunga vanga vari panharapa ndokufungawo kwavo kuti varikuda kuti vaviri ava vagarisane nekuti ari kuti iye vaviri ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sekutaura kwaari kuita anzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo here
tisatenda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterera hanzi tina vamanhanda
aha vamanhanda makadiko pachirongwa
Hallo.
Hallo, makadiva manhanda pachirongwa. Sorry ndandisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo. Makadiva murikunzwa zvakanaka. Ndirege ndiri kudambuka dambuka.
Aiwa murikunzwika taurai tinzwe murikunzwa iri mugango iyi.
Regaindi pake, gainsach. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule. Pane nhau yanda ndiri kuda kuti ndivabvunze kuti tigofamba tese zvakanaka.
Ameno munotaura ndevele here pamwe vamugataura navo muchivabvunza nendevele vanga kupindurei.
Vagaule vacho vanotauravo futi.
Shona.
Okay. Mana ngezvami. Ndicela kuti ndibvunze
Shona.
Vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare apa hanzi ngavataure zvavo neshona saka taurai henyu
okay muri kutaura navamanhanda ari kuno South Africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwe kushandiswa mari dzekunze mamwe matano akatorwa nehurumende ndaapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matano apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodavira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandiswa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chete zvevagaule ndaangida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapuraizi asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvingangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumhera zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti pane zvamunotaura imimi vana nhasi ndiani kuvari paredhiyo ndokumbira kupedzisa shoko rangu rekupedzisira
pachidimbu ndemavelas natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogarotaura kuti kana muchitumira maaudio musanyumbana kana kunyumba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyumba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada imusingazivi kuti pamunonyumba muchidaro umwe munhu ari padhuze naipapo anozivo pesera kufonera kuti koningari kuti zvakati ndoda kuti tidibete as Zimbabweans tine chishuvo chekuti nyika yedu tibudirire.
I am a real ZANU PF member.
Nobody can change my mind. I've been there way back in 1976. But if ZANU PF take a wrong direction, that I see they need assistance. That's why I'm asking Bafili Gaul. Thank you very much.
Thank you so much, Wamananda. Maviasiwa, Gaule wasati wapindura pane mumwe mterere anenguwa agabata. Yariparunare wa Filimon. Tiwa gamchire magadi yenyu wa Filimon.
Tinofara zikuru magadi.
Tinofara tipeo pfungwa dzenyu.
Ndini zvanati ngokurudzira kuti chezo kwakabviswa foreign currency kuti musa kwa
va Filimon tunzwa maungira tunzwa maungira meno muri pa radio kana kuti zviri kufamba vanhu kwamo.
Thank
you so much, Nefungwa Zenyu.
A very good contribution right there, Ntunga, but Nare manje ndodzi asinganzwike for the benefit of those that couldn't hear. What did he say?
You are saying,
I know, well, from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider re-going back to the U.S. dollar, because he says shopkeepers are taking U.S. dollars, you know, like secretly, although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in U.S. dollar, because he says the bond has no value, or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule.
Babu Gaule, uve kulumu mlaleli, pindurai pane mivunzo ya vunzo ya gawanda na vamananda.
Chabutanga vamananda, ndinoda kutenda, chaizo. Mvunzo yamabvunza iye ndichaipindura mvunzo yenyu nokufara zvisingaiti. But jokuti akatoda kuti zita rangu wati unangotikanganisa zita rangu. My name is Believe Gaule. Yes. Nyaya iripo ndeyekuti pamanhanda nyaya yamataura ndafara chaizvo kuti kana vanhu vechidhibheta hatidi kuti zvopedzisira totukana toitira zvei izvozvo zvinhu zvokuti vanhu munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe mazimbabweni handizi kuti zvinobva kupi midzimu yacho iyo inobva kupi even mwari hasi kuzitendera zvinhu zvakadaro kana tidhibheta ngatimbodhibhetai tichikwanana mazano tichiona sorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu nyika yedu nyika ndeyedu ikai tose mari yakatipa nyika iyi nyaya chokutanga ndeyekuti hurumende ine mazano akatora mazano yokuona kuti impedze kukwira kwezvinhu zvinhu zvanga zvichikwira mitengo yange ichikwira mazuva ese everyday almost everyday maprize achigara achikwira hurumende akaona kuti dambudziko riripo ndeyekuti hatina mari yedu chezvoisabhotejei nguva inge ichitika nyaya iriyo vana vamutuli vazvina mfundo vamutuli vaya kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yedu maRTGS edu mabhondi edu mari yedu ichipinda tichiita tive nenyika ine mari yayo. Iye zvino hurumende iri kubetsera nekuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets ukaenda kubhulawayo uku utawana kuti machicken inia akavhara mapolisa ari kudimbura zvinhu zvese ari kudhila nevanhu vavanovava vanotengesa mari kumukambo yechivanhu iyi ndizvo zviri kuita nehurumende hurumende iyi mapurisa akabuda ari mumarodhi achitsvaga vanhu vacho chisungwa vanhu vari kusungwa ndipedza izvozvo vanhu ngavachinje vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari noti vanhu mastreets nemarets ekusabhotaja iyaya vaitakatakura muchishandiswa nevanhu vari kusabhotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyirira zvakakwana ndizvozvo ndivo zviri kuitika hurumende inyamazano okutikuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika noti nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that creator that environment hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzemaGMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprizes akawanda ndiye acharova vanhu sezvo president ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo mitengo ichadzika vechingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya kuti mapeople shops hurumende iri kuuya kana vekareka kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo vanhu vachatenga mitengo yakadzikira ndizvo zvinhu zvichiitika ndizvo zvekuuya izvozvo and kune mazano akawanda hurumende iriku shamu yacho haisiyo kuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanoti titambure kana zvinhu zvichinetsa ngazvinetse munhu wese maauthority measures ari kuudza unzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitike chii chabuda
tinotenda mumbobata makadaro
vamasvuti vakati vanoti vanhu vanogara kupi vanhu vanogara kupi tati inini ndataura ngati nkuruma lovo masvuku kuti ngati nje umasvuku wenkavazve masvuku wenovhere ocean eaglands zvisisa kuti stetina sikhange nekuti mitengo kaiyeshe asichongo kuti mitengo seziyehlile mina ndithengisile kweishop ebhulawayo ngale ngabona amakula amanye ebhala amaprizes amanye angayisiwo kodwa kwezindawo thina ke masvuku manangutyele mina ngumabhizinisini zemabhizinisini nami kodwa into engiyikhangeleyo kuti amawholesale lawo ama-wholesalers kayehlisi ntengo kuqala ayehlise lawo ukuze ukuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga
mombobatha makadaro Mr. Gauleri gaitende kune mutereri hallo kola hallo
hallo maswera se
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura na Denford Mbawa Rutafara Marari
kwakadii kutafara uku
utafara kutsvene imachete kushaya magetsikana
okay tipeiwo mainzwa iri mudandaro pari zvino magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku
magetsi achato anouya takarara kutsoka oenda takarara saka tatambura nenyaya yemagetsi
ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari iyi yekunzi haichashandiswa
mitengo yekurwadza fungai kuti zero chaiye ndakapinda matm ndichida kutenga chimwe chitingi chinonzi fees atm chiri kuita $5 woenda maok chiri kuita $9 mushaya kuti marete wanhu vari kumboashandisa varumbovatora kuti marete avari kushandisa ok netm zvanyanya kusiyana pasi chinhu chikuita $5 $5 bondi matm woenda maok chiri kuita $9 and then usiyana kwaita maprize acho ka kuri tokonfusa kana kuti sabot uti chii
sabotage saka imimi muri kuona sei iyo mari yacho yemarts nemabhondi iyi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga
haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana kwacho kwemaprize akuite ti chimwe chinhu five manhingi matm woenda maok chiri kuita 9 saka rete inenge yashanda papa inenge yashandisa rete yekuti kudii
Nubu
watu shayo shumwe yazo. Taomi Zimbabwe.
Sake mi, daima yu wanamuka na uksora ni hurumende maiti.
Haa. Kana shifira nda wangu kipisa za wapu ntrashu wa katire maredi. Maredi ya tine tunduyo maredi ya Zimbabwe ya tine ngetaa kushandisa. Ili maredi ya kazumira pa chenzwa yu. Kwa pondi yu, rato shaya basa pondi yu.
Aiwa mashoko makuku tutuno kutenda icha izo mukoma muvenezu varakanaka.
Mimu mwene mane ruwakanaka.
Aiwa isu kwa tili kuno kwa achiri maskati zuvaraka cheka asi panzapa pambingezu apopa ni mafashamu. Antunga we're hearing there from our caller in Tafara in Mabuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity. He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the, you know, and do away with the bond. That's what
see bwele go kuchera mnumzana kuchera o connectingwe okay utasinga kai kuchera si lomlalele cingweni kunjani mlaleli
anyaphila linjani khuluma lo vuthe bibengwa
etepeni
Hey, ngaphakweni izinto kudula, moya ngene emashopu, uthi akhangela emashopu kwezindawo bakumalisela into oyithenga mhlawumbe nge-$5, US bakutshela ngama-$20, eyi kunzima.
Kuthi ungaphi mlaleli usedebheni?
Embelengwa.
Oh, embelengwa besemangela ukuthi lasedebheni. Okay. yabakithi. Ziyenyuka nje intengo mihla lamalanga.
Eh, ziyenyuka mihla lamalanga. I-transport yakhona i-short distance izabekuthela ngama $10. Eh, akakwazi ukuthi senzeni.
Yabakithi. Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ofisa bakwenze kulungisisa izinto.
Mna bengifisa nje balungisise intengo yezinto, behlise izinto, that is khona ukuphila kahle, bafake imali elevali, izinto naleli dola le-amelikeni, kube yinto nje elisebenzayo.
Liphenduke.
Liphenduke idola le-amelikeni.
Hayi, siyabonga Vusa.
Siyabonga lathi.
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there's Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in their store, from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar. So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gauluza Pendula Konapo, Singavela Uchera. Uchera, uva ukaule uge wa kulumango ukuthi uhulumende ulakho ukuletha amashop abathi ngama people's shops lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle kahle lo
uhulumende wangkhona uyabe esithole ngathi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba uduwe esinalo yokuthi angisho ukuba ugawule usithelile ukuthi amabhizinesi ukuthi lapha abathenga khona yikho okulentengo ephezulu. So okumele kwenzakale lapha ukuthi uhulumende aloba abe le program eyokuthi vuselele ama-industry ethu ukuze into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale into ezinjengamathishu into ezinjenge-cooking oil into ezinjenge-colgate into ezinjenge isepa yokugezisa, isepa yokuwasha, into ezinjengalezo. into ezinengi phandle kwelizwe umelana sinye sithi nasithengi phandle kwelizwe. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo avuselele, enze ukuthi avuselele ama-industry ukuthi nxa kuyukuthi sesithenga into ezithiphileyo siyasezithenga lapha akumelanga zi-import yaka-tripstick kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sokusitho ukuthi-ke siyadinga i-foreign currency ukuthi sithenge into ezinjengama-tripstick.
Thank you there, Mr. Kushera. Baba Kaule omavela sube kubalela umbuzo lapho obuzwe ngumlaleli, ungaphendula.
Ngizwanga into ngizeku, yeah, I didn't understand what I was trying to put across. I was saying amapholisa azabe amapholisa akade adudula abantu labana abathisa imali emgwaqweni, abadudula sinabo chanzayo ngithi mina azahamba befisa intengo yezitolo labantu. Ngithe uhulumende umpresident ukhulumile that day eadresa wathi yena njengohulumende sesilungisa uswazi abantu bamabhizinisi zabaqaca ngolunye uswazi olukhulu kakhulu esitsho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezinye izinto amashops akahulumende ngani azabe ethengise intengo ama-special commodities zayintengo eziphansi kuyokuthi labo abadurisayo bazaswela abantu ababathengelayo bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu ngezinye indlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo ngezinye indlela uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho. So lwana usisuke sithi nanti amapholisa azabe uhulumende uzasebenza njani uzathumela amapholisa, hhayi amapholisa akusetshenziwa njalo sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapholisa ayesixosa abantu ukuthi layehlise intengo. Uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye lo mongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga.
Nanzi Mtereranga asina kunzwisisa. Saka anzi na vagaule sekutaura kwava Mnangagwa mutungamiri wenyika tiri kuvagadzirira shamu ine munyu.
Ani manje ari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mutengo. Ana kunzwa Mnangagwa anzi tiri kuvarongera tiri kugadzira shamu ine munyu. Vamborowani shamu ine munyu here?
Kudhara tichiri vadika ndi kuno vanobva vati abuse zvino. Aiwa asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule ko izvezvi vanenge vaakuzoda kuno order zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanupf muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS?
Briefly vaukau.
Yes, konapo endaweni yale ipapo panyayo hurumende inemazano ukuthi ibetsire zviya zvataura kuti ndizoenda taura kuti GMB kana uchida iye zvino unongoona wana zviku GMB kunani hurumende inechazviita izvozvo ndiyo hurumende ichazviita even mari yacho yekunze iyi hurumende iye ichabetsere nemari yekunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomu then vanhu mabhizinisa vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho izvozvo but kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na minister of finance iye anoda kugina nangove na minister of industry and commerce vaanzovu vanogona kuzitsanatsanangura zvii zvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku.
Aiwa tinotenda vagaule. On that note, Ntunga, there was a breakfast meeting today between the finance minister, I think, and the governor of the Reserve Bank. So it would be interesting to see what actually came out of that meeting.
Hanzi na vamangutya vachitaura ipapo, hanzi we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe. Mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka uno first thing anobvunza anzi reti rakamira sei.
Aiwa apa Ntunga tiri kuseka nhamo seri kugare, asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi. Tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze. Ntunga,
and would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Olive Valelisa yo, Mntungamilinkomo.
Saying goodbye to you is marvelous. Mhlanganya, I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation. Have a very good night.